Vange vachiratidzira muguta reHarare vaudza Studio 7 kuti kubatwa neseri kweruoko pamwe chete nekushungurudzwa nemapurisa kwezvizvarwa zveZimbabwe kana vachitaura nhunha dzavo kubudikidza nekuratidzira ndizvo zvavasunda kuti varatidzire. Vachitungamirwa nesangano reRoho pamwe nevechidiki vasina mabasa, Unemployed Youth Organization, vanorwira kodzero dzevanhu vati vanoda kuti mapurisa anzwisise kuti vanhu havarohwe kana vaine zvavanoda kuratidzira kuhurumende. VaDonald Mafudzi, mumwe wavaratidziri ava. Vataurira Studio 7 kuti vaneta nemapurisa anorova vanoratidzira vari kutambirawo pasi pehurumende yemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Tiri kudemonstrate against utongi kana humbimbindoga hwamapurisa hwekurova vanhu vanenge vachiratidzira pamusoro pegovernment yavaRobert Mugabe. Tiri kuti isusu mapurisa ngavamire hunhubu ihwohwo, vakoshese kodzero dzavanhu dzekuratidzira, nekuti zvinobvumidzwa muconstitution yedu yenyika yeZimbabwe kuti vanhu vanobvumidzwa kudemonstrata kana kuratidzira vachikumbira zvavanenge vachikumbira kugovernment.
VaIshmael Kauzani, vanhu vasachigaro weUnemployed Youth Organization, vatsigirawo mashoko awa.
Isa achihuri nehurumende yaRobert Mugabe. Tiri kuti musi waranhasi makwaniwa makunikana kuita basa. Tiri vana baba venyu, tiri vana sisi venyu, tiri vana mai venyu, tiri vana tete venyu, tiri hama nehama. Kana mukationa tiri mumugwagwa seizvi, tiri kutiratidza zvinyunyuto zvedu. Hatina kuti tirovei, hatina kuti tirumisei nepwa. Ahoi macitizens, ahoi!
Ahoi!
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muRoho vatina shezvakata vati varatidzira nhasi sezvo mangwana kune kumwe kuratidzira muguta reHarare, uko vechidiki vasina mabasa vacharatidzira kunyunyuta kwavo nekusawana mabasa ivo vakadzidza. Vashakata vati mapurisa anofanirwa kurega zvekushungurudza veruzhinji.
Panapa tiri kuratidzira takanangana nemapurisa. Mapurisa ari kushungurudza vanhu muZimbabwe. Vanhu vari kuratidzira vachiratidza zvinyunyuto zvavo, asi mapurisa ari kurambidza achirova achikanda matiegasi kwese kwavanenge vari. Izvinezvi tine nyaya zhinji dzevanhu vari kurohwa nevanhu vari kutambudzwa. So we are saying mapurisa ngaavepo pakuchengetedza vanhu, noti pakukuvadza vanhu nekuharasa vanhu.
Varatidziri ava vazopararira pavawana vakavharirwa nemapurisa panosangana mugwagwa waJason Moyo naJulius Nyerere, kunyange zvazvo vange vachida kusvika pakamba yemapurisa yeHarare Central. Zvichakadero, vakaenda kuchikoro vasina mabasa, vange varambidzwa nemapurisa kuratidzira mangwana vazobvumidzwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.